Vatori venavo vaviri vebepanhauro Daily News vanoti Mugoveta Firenyi kana Brighton Goko varohwa zvakaipisisa pavanga vachitora mifananidzo yevanhu vanga vachiratidzira ava pedyo nemahofisi eMDC muHarare. Vaviri ava avo vasiyiwa vatirapata vachibvinina ropa mumisoro vazobatsirwa nevamwe vatori venhau avo vazovaendesa kuchipatara kunorapwa. Tafire Nyika audza Studio 7 ari muchipatara kuti angonzwa chinhu chaputiswa nemapurisa akazopepuka kuvara gotsi ropa razara pambatya dzake. Tafire Nyika aenderera mberi achiti zvose zvazoitika haana kuzozviziva.
Vakubudikira vakuona saka tasina kuvaona, saka patangovaona pabva parira vagwaridza something nandazoziva tizai tasinda kuenda vandangodonera basi ndobva ndatoona ndavhuita nomba yevatojamba kuvapfuura vachindijamba nepamusoro. Then ndazoona Brighton abatwa nevakomana vanga one anotengesa muchishopu mema cheMDC yeme. Ndiyo ndazoona akabata Brighton, but Brighton achibuda blood nemunyini andiziye kuti chichaitika vanhu pazvaitika tachifamba titu aina ndiziye kuti pandadona iye chichaitika.
Studio 7 yedzo kutaura naGoko uyo anga achishanda pamwe chete naTafire Nyika asi akundikana kutaura kuti zvafamba sei sezvo anga achiratidza kuti ari kurwadziwa zvakanyanya. Goko akuvarawo musoro, ruoko pamwe negumbo uye michina yake yanoshandisa pabasa inonzi yatorwa nemapurisa. Sangano rinomirira kodzero dzevatori venhau munyika reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe raburitsa mashoko richishora kuzvindikitwa kwaitwa vatori venhau ava richiti hurumende inofanira kusiya vatori venhau vachiita basa ravo vakasununguka. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa pamusoro pekurohwa kwevatori venhau ava. Zvichakadai, zvimwe zvitoro zvaswera zvakavharwa zvichitevera kumhanyidzana kwanga kuchiita mapurisa nevaratidziri vanga vachibva kumasangano akasiyana-siyana anga achisanganisira Tajamuka. Mumwe ane chitoro chinotengesa nharembozha dzechizvino-zvino Muzvare Talent Muriritirwa vati vasara vakangobata maoko vabvutirwa nharembozha dzose dzanga dziri muchitoro chavo.
Tsangona vanhu vachimhanya vakawanda minoti zvanga zvichimbofamba sei mutaun vachingotandanisana vamwe vauye vakatopwanya muno mushopu vakatora mafoni esi andinotengesa ndisisina kana chandinacho.
Mumwe wevaratidziri ava uyo aramba kudomwa zita rake ati havasi kufara nekushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushaya simba kwaita mari yemabond notes zvichienzaniswa nemadhora ekuamerica. Nokudaro muratidziri uyu audza Studio 7 vasati vatanga kuratidzira kuti gavhuna webhanga guru renyika vajohn mangunya vanofanira kusiya basa zvichitevera kushayikwa kuri kuita mari kumabhanga.
Haisu hatisi kutomboda nyaya dzemabond note. Mangunya akati kana mabond note akapinda pamaketi anoresaina basa, saka izvozvi mabond note acho hasi kutowanika kumabanks. Uno ashaya mabond notes acho paparero maketi vanenge vachitoda mari ritori pamusoro, saka zvaakataura kuti mabond notes akapinda pamaketi anoresaina basa ngaaresaine, because isusu takutokwara.
Hatina kukwanisa kutaura navamangunya kutinzwe divi ravo panyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vanhu pamarindano vegwamagamba enyika nezuro kuti kushayikwa kwemari kuri kukonzerwa nevanhu vari kuda kuvabvisa pachigaro. Kuoma kwaita zvinhu munyika kwakonzera hurumende kuti idzike mutemo uchange uchisunga vose vanenge vachitengesa mari pamusika mutema. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.